Vataura nestudio 7 vanoti kudzimwa kuri kuitwa magesi kwenguva dzakareba pazuva kuri kukanganisa magariro avo sezvo vachiasevenzesa mune dzakawanda kusanganisira kubikira mhuri dzavo nezvimwe. Mumwe mugari wekurunyararo West Wildlife Tangai vanoti kudzimwa kuri kuitwa magesi zvisina mwero kunogona kuuraya ndizvo yavo inoshandisa magesi kana kupisa dzimba.
Isu vunhu vezesa hwaya kutotanga kuita huisu hatitohudi zvachose nokuti iyo zesa iko zvino iringodzima dzima magetsi zvisina kana tsarukano. Haisi kupa notisi kuti magetsi kwenge kusina, pamwe unenge utori bhizi uchiita basa rako mungokaruka magetsi akata. Dzimwe nguva futi kutokata kata ikoko kwotouraya midziyo yedu nokuti izvezvi zvinhu zvakawanda zvinofani kudawo kuti pawakati yacho haisi anaunzi kana kudi vapedza kudero havasitomboti pakana chikonzero chokuti changa chaitika kuti magetsi acho ainde chisingagadziriki kusvika nanhasi hatitombozivi kuti chii. Todawo kuti vatipe zvikonzero nekuti zviisa nguva iripo tigowana kugadzirira nekudzivirira midziyo yedu. Dzimwe nguva zvimwe zvinhu zvedu zvodzima tadawa kumabasa kuti tizonodzima hazvitina nguva yekudero.
Vamwe vasvorobodza zesa ndimuzare nyara dzomutandi avo vati nyaya yekusavadzivisa paine nguva kuti magesi achadzima inopa kuti vatadze kugadzirira.
Isu sevagari vemasvingo hatisi kufara nekuenda kuri kuita magesi nekuti sezvo takubhadhara magesi pamita munhu anofanira kushayiwa magesi nekushayiwa kwemari yake kwete kuenderwa nemagesi vasina kutipa notisi. Isu tichibhadhara mari yako unayo munhu anofanira kushaya magesi kana asina mari kwete kunzi magesi anoenda iye munhu akabhadhara nemari. Wedai vachitipa notisi pane nguva nekuti zvinhu zvedu zviri kuora mafiriji nyama dzedu dzinoora vakatipa 2 days notisi toziyawo kuti.
Muzare Jina Poshai anoti vagari vave kumanikidzwa kusaka huni sekunge vaugara kumaruwa.
Isu vagari vekurodhini tirikunetseka nhuvendo kwemagesi nokuti zvinhu zvedu zvemumafiriji takutoora nokuenda kwemagesi ationa about 6 days achingoenda uye takudzokera here kunguva iyaya yehuni yekutodzokera kunotenga huni. Isu tiri mutaun huni dzacho dzinonetsa kuti tidziwane uye vana vedu vakutonetsekana pekudya vakurogara vane nzara kubika kwacho kwakutinetsa.
Nyaya yekuti magesi ari kudzima kwenguva yakareba iri kupawo kuti vanhu vagume varasa chikafu chavo chinenge chiri mumafiriji sezvo chinenge chaipa. Vamwe vagari vakawanda vanoti kudzima kuri kuitwa magesi kwadzora ndangariro dzegore ra2008 apo nyika yakambosangana nedambudziko rakadai. Vati zviri kuitika zviri kuratidza kuti mutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa vanenge vave kuremerwa nekugadzirisa matambudziko anotarisirwa nenyika. Muzare Easter Chimanikiri vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumusangano revagari revemasungu United Citizens and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vanoti zesa iri kutyira kodzero dzevagari.
Magesi arongodzima haana kana timetable. Makuseni anogonoenda ka3 kana ka4. Chiri kunyanya kuchishungurudza ndechekuti zesa haipe kana timetable, haipe kana notification. Ukaona vaisa notification varitoisa notification yekuapologiza kuti musi wesaturday paakaenda ofishi izuva ratopfuura but explanation yetu vari kudzimei mazaka 3 ka4 pazuva ndo yatisiri kuwana ende zvari kuita kuti nyama dzishate mafiriji even mafol chaiwo chaiwo maintensals chaiwo chaiwo right. Isusu tinongo edza kuti zesaka ngaitipewo matimetable akakwana notification before and nyaya yengodzimadzima vagara one hour vadzima 2 hours vadzima futi in the same day pasina notification hazviiti.
Asi vamwe vagari vanoti chiziviso ichi chanonoka kuuya uye hachitauri kuti magesi achamira kudzimwa riini. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.